workshop yanga yakanangana nezve polling station pilot voter registration feedback meeting vachida kukwenenzvera nokutsoropodza kuti zvakaitika pa by-election yekumarondera central mazuva mashoma apfuura kana kuti masvondo mashoma apfuura zvakafamba sei nekuda kwekuti ndo pakaitwa pilot polling station voter registration yakaitwa mumarondera central constituency apo paitwa kuonekwa kunzi ZEC inokwanisa here kuti ingazoti maconstituency enyika yose ari 210 kana kuti mazana maviri negumi anokwanisa here kunge zenge achishandisa polling station pilot voter registration ne polling station voting.
Saka nezvabuda pamusangano uyu makwanisa here kunge muchiona kuti zvekumarondera izvi zvakabudirira?
Isu sebato reMDC rinotungamirirwa nababa Ndimoge Mutsvangirai tiri kuona kuti ZEC ichiri kure chaizvo kuti ingakwanisa kuti ingarana election yepolling station based nokuti ivo voga veZEC panhoroondo yavatipa vativo ZEC haina malogistics akakwana nokuti vanotiwo makombiyuta chaiwo chaiwo avakashandisa papilot polling station based voter registration exercise iyo iyo kumarondera central vakatokwereta.
Asi ihwo urongwa hutsvau imi sebato rinopikisa muri kuhutambira here?
Isu tinonyunyuta zvakanyanya jonga kumaruwa uko tinoona kuti kuchaita bongozo. Tinoziva kuti kumaruwa uko kune inonzi ndimidhesheni muchirungu vanhu vanofifidzirwa.